Hama neshamari dzamushaka bulusi dhuve kusanganisira vabereki vake pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vaungana mune rimwe rematare ehigh court muBulawayo nhasi kuti vanzwe kutanga kutongwa kwamusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya Lucy. Kutongwa kwenyaya uku kwatanga vafakazi vatatu vachipa uchapupu hwavo kudare mushure mekunge musonza aniswa pamberi pajustice nokutula mwoyo nezuro achipomerwa zviri pamutemo mhosva yekuuraya Lucy. Muvakidzani wemushakabvu amai Ellen Musopero ndivo vatanga kupa uchapupu hwavo vachiudza dare kuti usiku hwemusi wa25 mbudzi vakamutswa neruzha rwekuhukura kweimbwa vakadongorera nepahwindo ndokuona mushakabvu achivhura gedhe akashama. Vati musonzi akateverawo mushakabvu akashama achipopota ndokubva vavira vazodzokera mumba. Mushure mekanguva vakanzwa kuridza mhere kwemunhu ndokuzoona zvevaviri ava vave kubva pamba pemushakabvu vari mumotokari. VaGeorge Makwenjere vanovewo mutyairi wendege ndivo vaita vechipiri kupa uchapupu. VaMakwenjere vaudza dare kuti musi uyu vakafonerwa namusonza achivati vaidanana naLucy. VaMakwenjere vati mukutaura kwake parunhare musonza ainzwika kuti aive nehasha. Vati musonza akazoya naLucy kumba kwavo kuTonhill Air Base vakatizve mushure mekunge vaviri ava vasvika musonza akatanga kurova Lucy uye kumukava. VaMakwenjere vati ivo nemusikana wavo wavaive naye panguva iyoyo vakaedza kudzora musonza asi vakakundikana musonza akaramba achirova Lucy achimuti aidanana navaMakwenjere. VaMakwenjere vati vakazobva pamba pavo vachienda kunotsvaga vamwe vanhu kuti vavabatsire kudzora musonza. Muzvare nokutula Matsikaiti avo vari kudzidzira kuve musoja wemuchadenga ndivo vaitawo chitatu kupa umbowo. Muzvare Matsikaiti avo vati vaive musikana wamusonza vati musi uyu ivo nemushakabvu namusonza wacho vakasangana kumba kwemushakabvu kuti vataure pamusoro pekuve vasikana vamusonza. Muzvare Matsikaiti vaudza dare kuti musonza naLucy vakambozvitandanje vakatizve vakazovasiya kumba kwemushakabvu ivo vachidzokera kuTonhill Air Base. Vamwe vanhu vatanhatu kusanganisira Dr. Sanganai Pesanai avo vakaongorora mutumbi wemushakabvu vanotarisirwa kupa uchapupu hwavo mudare apo kutongwa kwenyaya iyi kunoenderera mberi. Kutongwa kwenyaya yamusonza kwakambotora nguva kuti kutange sezvo akambokwidza nyaya yake kudare reConstitutional Court achiti paanotongwa aisada kuti pave nevanonzwa nyaya vakagara nemutongi wedare kana kuti assessors muchirungu achiti kuvepo kwavo hakuzi pamutemo asi izvi hazvina kubudirira. Musonza akachinjawo magweta uye ave kumirirwa navaCalvin Tundu. Kunyange hazvo achibvuma kuti iye naLucy vakarwa anoti Lucy akafa mushure mekunge adonhera pamagirazi etafura ayo anoti akamucheka. Kutongwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.